many injured by the police. It has been done by the
Nengo ze MDC zine chitama zvarwa nemapurisa nevasori vamwe vakabharurirwa zvipfeko zvavo pabongo zvozoramuka mushure mokunge mutauri wedare iri vaJacob Mudenda vadzinga mudare dzimwe nengo ze MDC nenyaya yekusaremekedza mutungamiri wenyika avo vange vauya kuzorwa budget paramba kubuda nengo idzi ndipo pazoshedzwa mapurisa mudare kuti adziburise nechisimba izvo zvapikiswa nedzimwe nengo ze MDC kudzamara nengo dzese dzebato iri dzadzingwa mudare kutaura kudai nengo natu dze MDC dzechidzimai dzinoti muzvare Tabita Kumalo amai Lenet Karenyikore na amai memory mbondia vaendeswa kune chimwe chipatara kwavari kurapwa mushure mokurohwa nemapurisa nevasori vanokokera nengo dze MDC munational assembly vaprosper Museyami avarohwawo vaudza studio 7 kuti vatatu ava vakuvara zvakaitisisa
panga pasina kuwirirana panga pane kurwisana because mapurisa vanga ari kurova mamembers of parliament saka tine mamembers of parliament vakuvara tina honorable Tabita Kumalo leader of the house vakuvara pavazobuda vabva vakola kati vatakurwa neambulance kuendeswa kumaavenue tina honorable Linet Karenyi vakuvara makumbo because vanga vari kutsikwa saka vakuvara makumbo havasi kuchinyatso kukwanisa kufamba saka vatakurwa vaendeswa kuhospital umwe vakuvara vanyanya kuvara gumbo the honorable Tabita honorable memory bondia vetr vekumiddle province vakuvara gumbo
vamwewo varohwa nekubvarurirwa hembe yavo ndiva Amos Chibaya vanomirira mukobha avo vati zvaitika nhasi zvinoratidza uhipi hwehurumende yava munangagwa
hembe dzinotokaita mamapinda mapurisa hatina bhuku kuna paramend kuda kutokoreka inga achiti hatiuta muparamend akutaonavanhu saka tiri kuti inini zvazvongotai ihurumende inomunyika ihurumende yemabhinya ihurumende yemhondi ihurumende inotungamirira vanhu vekudzvinyirira asi vanhu vasingaiti
vamwewo varohwa mumiriri weHighfield East vaeric murai navashakespeare hamauswa vanomirira Warren Park vanomirira mutasa central vatrevor saruaka vati zvinoshamisa kuti nhengo dzeparamende dzinorohwa nekudzimwa muparamende nekuti dzatadza kuremekedza munhu wadzinoti akabirira sarudzo
handiti munhu anokuremekedza munhu nemuchiona ari munhu anokubatsirai ari munhu anochiremera pamberi penyu sezvatinoita kuna spika hatimbonetsani nekusimukira spika potoziva kuti hatina dambudziko nemapindiro akaita pachigaro chake cheuspika but vamunangagwa tinozivikanwa kuti wakapinda nekuseri kwedhoo kuti hatina nguva yekuremekedza vanhu vakabirira sarudzo
vamuseyami vaudza studio 7 kuti bato ravo rinoshushikana zvikuru nekupinda kwemapurisa nevasori mudare vachiti vachagara pasi navamudhenda kuti vaone kuti izvi hazviitike zvekare gore rapera mapurisa akapinda mudare iri akarova nhengo dzeMDC uye kusvika parizino vamudhenda havasati vatura kudare iri zvakabuda muongororo yavo pane zvakaitika panguva iyi zvichakadai gurukota rezvemari vamutuli muve vazotura budget kunhengo dzezanup f chete sezvo nhengo dzeMDC dzange dzadzingwa mudare asi vamuseyami vati zvaitika nhasi hazvisi kuzovatadzisa kuzoya budget ra2019 uye vachapinda mimisangano yese ine chekuita nebhajeti regore rinouya ndakamirira studio 7 muHarare ndini Godwin Mangudya.